bakufanya lagu nene semendi ne ba basic commodities asi chime nene semendi wanga chingopa wo update kuti zvakamira sei kunzi sezvo pa pachwane kwa kuti semendi yakashota on the market pamusika pedo saka zviripo ndezvekuti havo vakamboita atingati matechnical problems issues maprocessi vavo makamba mairi makuru ine yakanga ichigadzira kuti mishina yayo inyatsoseedza zvakanaka vachitiwo vozosimudzira imhindwa kwazotoo imwe problem kune imwewo iri kuHarare saka zvakuita kwechinguva chidiki hacho asi nekuishandiswa kuita semende muzimbabwe zvakabva zvakaa zvaita kuti paite yatingati shortage asi makambani aya ese zvinoizvi ari kuseenza iye yatingati at full capacity saka tichitarisira kuti nematerialsa rakabudisa kuti supply yatingati yesemende ichadzokera payanga ine mutengo kubva kumakambani iwayo haina kukwidzwa
asi tinenge taatakuonawo ka vamwe vemuzvitoro umu vanenge vanga vakuwedzera mutengo zvakanyanya
yekuti zvinhu zvinonetsa munyika medu tine vamwe vaya vatosijaira kuti vangona chinhu chikaita kuti chaakuita chishoma anobva anotenga zvese obvaisa parudivi iye aakutengesa ekuti aakutamira kuti uku zvishoma zviri kubva ekuti chinhu chaaruziva kuti chinhu chaichinhu chikudiwa zvakanyanya nevanhu obva aakuisa mutengo wake ndozvanga zvaakuitika ipapa but haisiyo mitengo ichandei yatiutaswa kuchange iripo nemasondo ari kutera aya makambani paacharamba achigadzira semende
saka vanhu vangatanga kuiona rini simende muzvitoro
tizati izvezvi nokuti makambani aya kungo chiri chinhu chokudikanwa zvakanyanyisa but makambani iwaya arisematauriro avaita varikutoseenza yatingati aaita maximum capacity saka tikutaswa kuti vamwe vanotoiwana izvezvi asi kuti izowanda chinhu chokudikanwa nevakawanda sezvo vakawanda vari kuvaka ende zviri kuratidzawo kuti vanhu vari kuvaka zvekuti kudiwa kwaio kuri pamusorosoro chaipo chaipo zvokuti makambani vakangomira kwete nete vaitarisana kuti hane mafambiro avanoita vanyange vakamira mishana vachigadzira mishina yavo iye aisemende yavakagadzira inenge iripo ichitengwa asi zvakazvitoitira ndezvekuti yese yavari kutogadzira ichingopera kugadzira chine iri kubva yatengwa rori yobva yapera yobva yadienda
panga pachimbotaurwawo nyaya yekuti vari kudawo imwe mari kubva kureserve bank kuti vakwanise kugadzira mumwe mishina yavo yawanikwa here mari iyi zviri kufamba sei
izvozvo hazvo ivo havana kufanira kuti ndoo zvaita kuti vamire pachitamuchino hongu nyaya yefoni kare ichiizetesa ikute seionetso makambani akawanda wanda asi pachinharo chino tinotarisira kuti pamwe kana vanokwanisa vanga vabatsira vabatsira kana zvio zvavakatarisira but foni karidza iya gaa iri kukuita iri kuti nesei but ivo vati hazvisizvo zvaita kuti zvanyanyaita kuti semende idzingire
tombotarisawo nyaya yezvimwewo zvinhu vajabangwe tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira masanganawo here nevemabhizinisi ari kugadzira zvinhu
tine atingati maproducts atiri kusedza pamwe nehurumende nevanogadzira saka maproducts iwayaya ndo ari kupiwa sapoti nehurumende tichita sezvizvi vanovagadzira zvakare vari kuti havasati vakwidza mitengo hongu mamwe achina akangoita kunge anga adzikira but tirikusedza pamwe chete nereserve bank iye yaramba ichingovasapota saka maproducts wayo tirikuona magadziro acho varoita se vari kusapotwa inditi hatizotarisira kuti chaitaji tinoita shortage
ndeapi makambani aya mungapa muenzaniso
zvigadzirwa ndo zvatingatizira zvakaita semabeverage yedu atiunomadhinga tomwa zvakaita sechingwa sekuimoyo nevatingati vanogadzira mikaka nevanogadzira masipotsi zvemuno muzimbabwe.